Urongwa watai tai kuzino unotevera kunge taka pezisira kuita musangano wezvinyorwa wemabhuku muna July 2019 ukazokundika pamusana pecovid 19 chibatanidza nezvipingaidzo zvekushaiwa mari saka yatiri kuita kubvira nezuru nanhasi imini book fair haisi book fair yakazara sekuziva kwataiita yakatanga rizano rokungoita maexhibition kurakidzwa kwemabhuku pasina maworkshop nemamwe makuwerere tichiitira kuti huve hwaro hwekugadzirira kunyatsodzoka zvakakwana mugore ra 2023.
Saka yatambirwa seiyo mini exhibition?
Maonero edu ndeekuti yatambirwa zvakanyanya nokuti maexhibitors anga tinawo anga achirakidza kuti ari kufara zvikuru vawana mukana wokusangana nevanhu vanoverenga mabhuku avo, vanhu vanotenga mabhuku avo nevanhu vanotaura nezvemabhuku avo. Saka vatitenda kuti maita zvakanaka matunzira macustomer edu pedyo tichibva tatofarirawo njere dzavatipa kuti zvedi zvinenge zvinokwanisika kuti book fair idzoke zvakazara mugore ra 2023.
Gore rino mune vakakwanisa here kunga vachiuya vanobva kunze kwenyika?
Hatina vanobva kunze kwenyika nokuti iri ibasa ratakaita zvechimukutira tichiita kuti titange kuronga hwaro hwokuti tidzoke zvakazara muna 2023. Tichitungana misoro takaona zvisina kukodzera kuzotanga kutaura nezvebook fair muna January 2023. Tikati regai tingoita nzwisa inoita kuti itibatsire kudzoka munzvimbo dzedu tichiudzana kuti iwe wadiwa mhanya wakadai, iwe wadiwa uya nezvakati pakudzoka kwedu muna 2023.
Saka makwanisa kuunganidza varatidza zviratidzwa zvavo vakawanda zvakadii?
Isu tawana vanorakidza zviratidzwa maexhibitors anodarika makumi maviri. Kwatiri zvinokosha nokuti ndivo vaya vatinoti nechirungu the critical mass.